Varidzi vemapurazi nevashandi vemapurazi makuru aya mudunhu iri, zvikuru munzvimbo dzinoti Hurungwe, Makonde, Zvimba necheGutu, vanoti vakawanda vavo vagara vachitadza kuvhota nekuda kwenzvimbo dzekuvhotera dzinenge dziri kure. Vashandi ava vanoti mumakore akare vaitoita zvekutakurwa nematrakta evarungu vechichena kuenda kunovhota. Vashandi ava vanoti iye zvino havachatakurwa sezvo vakawanda vave varidzi vemapurazi vanove varimi vechitema, uye vazhinji vavo vasina dzimotokari kana matrakta zvekuvatakura nazvo kuti vanovhota, zvekuti vanenge vachitodawo kuwana chinovatakura kuti vaende kunovhota. Mumwe mushandi wepapurazi reRicks riri kwaZvimba, vaGreystone Matiza, vanoti nzvimbo dzekunovhotera dziri kure zvekuti vave kukurudzira komishina inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kuti iise nzvimbo dzekuvhotera papurazi rega rega.
Of course, kutravhera jeni inenge yati rebeka eidha pamuzogona kutokanganisa vamwe ndonaso kuti kuita decentralize mapolling stations ako zvinhu zvezvirichi zvinhu zviri right.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mushandi wepapurazi reWest Range kumakonde, vaNison Chivende. Munyori mukuru musangano rinomirira vashandi vemapurazi reGeneral Agriculture and Plantation Union of Zimbabwe kana kuti GAPUZ vaAustin Muswere, vanoti nyaya yekuvhota kwevashandi vemumapurazi ragara riri dambudziko kubva muna 1980 nyika payakawana kuzvitonga kuzere.
Dambudziko guru nderekuti tatarisa kubvira muna 1980 izvo neizvozvo zvemitunhu yakakura iri kufambwa vagara ndozvo zvokunyanya kuwanikwa.
Vamuswere vanoti panofanirwa kuve nekuvandudzwa kwemitemo ine chekuita nesarudzo kuti vanhu vasafambe mitunhu mirefu kuenda kunovhota.
Tarisiro yevazhinji kana yedu zvose yadai yekuti mitunhu yakadaro irege kufambwa kunyange kuenda kuchikoro chaiko, asi kuti isiri kuwanikwa ichingofambwa futi pakuenda kuchitoro, pakuenda kukiriniki, pakuenda pachibhorani. Nekuti nzvimbo izvizvo ndo dzinozoshandiswawo kuita mafunctions akawanda anosanganisira kuti kana yangwe yasarudzo dzopanounganwa kuti pagowanikwa paine nzvimbo nemafasiliti okuti vanhu vadiki vakwanise kuchiita kuprocesa.
Sachigaro rimwe sangano rinoongorora sarudzo rakazvimirira reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN vaAndrew Makone, vanoti zvakakosha kuti nzvimbo dzekuvhotera dzive pedyo nevavhoti kuti vasatakurwe nevanenge vachida kuvhoterwa, sezvo izvi zvichizoita kuti vhoti yavo irunzirwe.
Chikonzero chechipiri chatinoti nzvimbo idzi dzinge dziri pedyo ndechekuti izvi zvinoitawo kuti avo vanenge vari vemapolitical parties vane michovha yavo vasange varivo vanotakura avo vanoda kuvhota vachivaendesa kumavoting centers uko, nokuti izvi zvinokanganisa mafungiro avo vanenge vachida kunovhota vozopedzisira vakuvhotera macandidates avasingadi.
Mukuru weZEC mudunhu reMashonaland West vaAustin Rovu vanoti vane chishuwo chekuti vanovhota vasafambe mitunhu inodarika makiromita mashanu kuenda kunovhota.
SeZimbabwe Electoral Commission, chekutanga tinoshuwa zvikurusa kuti vanhu pavanoenda kunovhota vasafamba mitunhu yakakura. Mukatarisa renji yatinotaura isu kuti hatinyanyofarira kuti vanhu vafambe more than 5 kilometers to a polling station. Kana taita kuti vafambe rwendo rwakareba, pane zvinekonzero zvinogona kunge zviripo zvaita kuti vafambe rwendo rwakadaro.
Asi vanhu Love vanoti vakanyoresa vanofanirwa kumbotsungirirawo kuti vafambe mitunhu iripo kuenda kunovhota, vachiti vana vavo vanofamba mitunhu iyoyo kuenda kuzvikoro pazuva.
Tinotarisira isusu kuti mapolling stations edu mazhinji zvikoro nemabhizimisi mabhizinesi centers aya, nzvimbo idzodzo ndo dzatotarisira kuti vana vedu ndokwavanoenda kunodzidza. Saka navana vedu vachikwanisa kufamba nzendo dzakaita saidzodzo vachienda kunodzidza mazuva ose, chinganditadzisa inini semunhu arikuda kuexercisa kodzero yake yekuvhota munyika yake yeZimbabwe musi umwe chete chete kufamba kuenda kunovhota chingava chii?
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvesarudzo dzinoti vanhu vanofanirwa kufamba mitunhu midiki kuenda kunovhota senzira yekudzivirira kuti vanovhota ava vasawane vanovapa zvokufambisa kuti vazovavhotera semuripo. Nyanzvi idzi dzinotiwo kufamba mitunhu mirefu kunogona zvakare kuodza mwoyo yevavhoti, izvo zvinozoita kuti vamwe vasabuda kunovhota. Zimbabwe iri kutarisirwa kuita sarudzo dzenyika yose gore rinouya uye ishuviro yevagari vemapurazi ava kuti dai chichemo chavo chagadziriswa sarudzo idzi dzisati dzaitwa. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.